tirikuona kuti zvikoro zvedu zvakawanda zviri kubatana nevabereki nevemunharaunda, vachibatana nemabusinessmen, vachibatana nevanhu vatinoti maalumni. Maalumni ndo vana vaivaya vakadzidza muzvikoro zvavaka zviriko izvozvi, kuti kuda ndakazodzidza seni ndakadzidza kwakutama kare kare, ndopota ndidzokerawo pakutama ndichiendesawo makombiyuta angu, kana kuti ndoendesawo makiti ebhora kana zvibhora zvekuti vana vatambe. Zvinova zviri kuita kuti zvikoro zvedu zvienderere mberi.
Asi vandoro varairidzi vari kuti muzvikoro hamuna zvikwanisiro zvakaita semagetsi kuti vadzidzisewo zvinhu zvakaita seICT nezvimwe. Chii chiri kuitika? Chii chiri kurongwa nebazi rezvedzidzo pamusoro penyaya iyi?
Isu sehurumende tiri kuenderera mberi takabatana semapazi ehurumende, kunoti iro bazi rezvedzidzo primary and secondary education, robatanawo neministry yeenergy and power development, robatanawo neministry yeICT, tichiisa yatinoti magetsi connectivity neinternet muzvikoro zvakawanda, kunyanyanyanya zviri kumaruva nezviri kuchamhembe kwenyika kunenge kuri kumahombe kombe kwenyika, ndo kwatiri kunyanya kutarisira kusinganyanyosvika vanhu vakawanda. Saka isusu tiri kufara nemafambiro atiri kuita. Kune vaya vanenge vachizongotaurawo zvavachishoropodza, asi matarisiro atakaita isu sevanhu vebazi reprimary nesecondary education tiri kunzwa manyukunyuku sevana veZimbabwe. Atenda.